manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 3 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Nhengo dzedare reparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagariro evanochengetedza runyararo pamwe nekupa mari kubazi rezveutano. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Bepanhau reSunday News rinoti mukuru webhanga iri Dr. John Mangudya vakazivisa kuti mifananidzo yemari yepepa inoita madhora mashanu pamwe nemifananidzo yemari yesimbi yemadhora maviri ichange ichitanga kushambadzwa munyika yose senzira yekuti veruzhinji vave noruzivo rwemamiriro achange akaita mari itsva idzi kuitira kuti vasazoita dambudziko kana dzichinge dzave mumabhanga. VaMangudya vanonzi vakati danho rakatorwa nebhanga guru iri rekuisa mari itsva kuti ishandiswe pamwe chete neiripo pari zvino yemabond note richabatsira zvikuru kurerutsa matambudziko ekushomeka kwemari munyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti nguva yapiwa vanhu kuti vadzidze nezvemari itsva iyi iduku zvikuru sezvo vasiri vanhu vese vachange vachizokwanisa kuwana mifananidzo mitsva iyi. Vakuchera vanotiwo havawirirane nepfungwa yekuti mari idzi dzicharerutsa dambudziko remari munyika sezvo chiri kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemari iri nyaya yekuti vanhu havasi kuendesa mari kumabhanga nekuda kwekuti havana chivimbo nemabatirwo emari dzavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Itokwadi kuti nguva ipfupi takatarisa kuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana zvinhu zvinenge zvichibuda nemumapepa nawo. Saka tinoimba kuti dzimwe nguva vachashandisawo dzine penyoro kuitira kuti mashoko anga achisvika kune vanhu vese. Asi takatarisawo kuti mari yacho inotarisirwa kuti mukupera kwevhiki ino inenge yatobuda inguva shoma. Saka panokwanisa kuitika apo neapo kuti vamwe vanhu havazokwanisi kunge vachiziva kuti mari idzi dzakaita sei. Vamwe kurudziro yatinenge tava nayo ndeyekuti dai vanga vakwanisa kuenda kumabhanga kana kuti kungava kuzvitoro vokwanisa kuita kuti ruzivo rutekeshere nekune vanhu vanenge vasiri mumaguta.
Asi zvakakosha zvakadii izvozvo kuburitsa avari kuti maspecimen iyaya kuti vanhu vange vachiona mari idzi?
Danho rakakosha zvikuru nokuti kana mari yava kutenderera inofanira kunge tichiiziva kuti mari yakamira sei kuitirawo avo vane mweya wekuda kubira vamwe nemweya weutsotsi vanozokwanisa kunge vachikwanisa kuunza mari dzavo. Uye kuti zvinhu zvinenge zvitoriwo pamutemo utoriwo mutemo wekuti vanhu vanofanira kunge vatanga vaziva kuti mari iyi yakaita sei isati yapuwa vanhu.
Tiri kuonawo ivo mukuru webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachiti ivo kuwiswa kwemari diki dzinoita $5 $2 kucharerutsa dambudziko remari munyika. Munoona zvichibudirirei zvavari kutaura izvo?
Zvinokwanisa kuitika kwemazuva maviri matatu ekutanga kana kuti kwemamwedzi miviri mitatu ekutanga. Dambudziko riripo chairiro nderekuti cash iri kupinda mubhanga iri kuti ikazobuda haichatsukira kubhanga. Saka ndinovimba kuti vamangudya nevanhu vavo vemonetary policy committee vaidai vakashanda vachitora matano ekuti mari iyo inenge yabuda maningati mubanking system kana kuti mufomal system yekutenderedza nayo mari inge ichikwanisa kudzoka. Iko zvino ukatenderera ukaenda mune dzimwe nzvimbo unoona kuti kesi inenge irimo asi kubhanga kunenge kusina. Saka zvinokwanisa kurerutsa matambudziko ari kusanganikwa navanhu pare zvino nekuti mari yacho navanenge vachiiwana. Asi kuti vazoramba vachiiwana ndo pane dambudziko nekuti kana yapinda mubhengi vanhu vakaiburitsa havasi kuidzosera mubhengi. Saka ndo panodiwa matano okuti mari dzingadzokera sei kubhengi kuti vanhu vanofanira kuvimba nehurumende uye nekuvimba namabhengi zvizva kuti vanofanira kuumbiridza yatingati confidence. Asiwoti kuteerawo kuda kuona kuti kune vamwe zvitoro nevamwe vanhu vanozivikanwa kuti vanenge vachiwana keshi yakawanda kuti ivo vari kudzura here mari kuti vamwe vazokwanisa kushandisawo.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare nestudio 7. Nengo dzedare reparamende nhasi dzapeta musangano wekuzeya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagariro evanochengetedza runyararo munyika. Mukokeri wenhengo dzezano PF muparamende uye varumiriri veGutu South vapupuraito garepi vanoti zvimwe zvikuru zvasungwa nenhengo dzeparamende kumusangano uyu pamwe nevamwe vanga vachipindawo musangano uyu zvinosanganisira nyaya yekuti hurumende iise mari yakawanda inokwanira mapazi ezveutano pamwe nekurima. Ngatinzwei hurukuro yataita navatogarepi.
Kuona kwangu nhengo dzeparamende namaminista navamwewo vanotsigira urongwa ihwohwo vakaita basa ravo zvakasununguka uye pakabuda pfungwa dzakawanda zvikuru zvinogona kuti gavhumendi ikatora pfungwa idzodzo dzakabva kumahonorable members ikadzishandisa kuvandudza ikonomi yedu, social services zvimwe zvakasiyana-siyana zvinoranwa nehurumende nguva yegore ratinenge tichiita bhajeti iyoyi ndinoona tichibudirira senyika.
Zvii zvikuru zvamungati zvakasungwa mubhajeti iri?
Vanhu vakataura nyaya dzakasiyana-siyana asi kuru chandakaona chakanyanya kutaurwa navanhu vakatarisa bazi redu rokudzivirirwa kwenyika. Apa vaitaura pamusoro pevekuami vedu, masoja edu namapurisa edu navamwe vanoita nezvokudzivirirwa kwenyika kuti vanhu ivavavo dei tavapa bhajeti inoita kuti vaite basa ravo vakasununguka uye vawane muhoro wakanaka nemabhenefitsi akati nakei. Tichitarisa futi vaitarisa kuti idzo yunifomu dzavanopfeka dzinofanira kunge dzakanaka, vachitarisazve kuti utano hwavo hunge hwakanaka. Saka mamembers of parliament kakudzira zvikuru minister of finance kuti agare pasi naminister of defence naminister of home affairs vatarise kuti zvii zvinoda kuti zviitwe kuti upenyu hwavanhu ava vanotipa kuti tiite mabasa edu takasununguka hunge huchinda mberi. Vakatarisa futi bazi rezveutano vakatarisa zvekuti equipment zvavanoshandisa muchipatara ee zvatengwa namapiritsi anga aripo kuti bazi irori ringe rakasununguka kuita basa ravo. Hurumende ngaidzidzane napainogona napo pabhajeti iyoyi kuti igadzirise matambudziko anosangana navashandi vezveutano. Vakatarisa zvenyaya yekurima nomwaka nokuti dei taita mainputs iwavanikwa nenguva vanhu vedu vaende kunorima tikwanise kuzviriritira senyika. Vaitarisa zvinhu zvakawanda asi aya mabazi matatu andataura nezvavo anenge akanyanya kutariswa navanhu vachiona kuti kana iwavo akanga akagadzirika zvinoreva kuti ruzhinji rwamamwe mabazi runowana zverutsigiro kubva kuna ivava zvinoreva kuti nyika yedu inofamba zvakanaka.
Asi pane vamwe vanochemawo honorable togare pekuti zvinenge zvasungwa kumisangano yekutarisa mabhajeti izvi handizvo zvinozopedzisira zvaitwa kumabhajeti mamwe mapazi achinzi anozopiwa mari shoma mamwe achipiwa mari dzakawanda chii chinozoshanduka?
Mufunge madzimai ikoko neva zhinji ma members of parliament ah vakataura zvakasimba kuti tinei takatarisa ipapo parinouya ku parliament budget iro kuti zvazadzikiswa here saka zvinoratidza kuti pachava nomukakatanwa kana minister vakasarudza kuchinja
vanga vari mukokeri wenhengo dzezano PF mudare reparamende uye vari mumiriri wegutu south vapupurai togarepi vari parunare kuvictoria falls nestudio 7 aimbove mushamarari wenhepfenyuro yezimbabwe broadcasting corporation kana kuti zbc Caleb Tonjana uyo akashaya kusouth africa nemusi wemuvhuro wapfuura aradzikwa nhasi kumarinda ewarren hills muharare godwin mangudla anotipa nyaya inotevera
Tonjana kana kuti Mr. City akaita mukurumbira apo aishandira nefenyuro yeRadio 3 kumakore kuma 1980 akazosiya basa kuZBC muna 1990 achienda kuBotswana achizobva zvakare onanga kuSouth Africa uko akasvikoenderera mberi nebasa rake rekushamarara pamwe nekusimudzira vaimbi mukoma wemushakabvu vaMartin Tonjana vaudza Studio 7 kuti mhuri yavo yarasikirwa zvikuru sezvo Mr. City aive munhu aifarira basa rake kudzidzisa vamwe pamwe nekuriritira mhuri yake
tarasikirwa zvikuru semhuri zvaitika izvi tingati zvasiya mukaha pakati pedu semhuri semunhu akanga ane rudo nemhuri pachedu akanga ari munhu aida kuti mhuri ive nesimukira munhu akanga ane maplans kunyanyanyanya iro basa rakasiyana nababa vedu rekereke akanga ane maplans achitarisa kumusic kwaakanga ari ikoko kukurudzira music yemumakereke edu zve akanga ari munhu watingati ari business minded kana kuti pazvinhu zvekuronga zvemari aikwanisa kuronga
mumwe akashanda semutori wenhau panguva iyo Tonjana aive kuZBC Raymoyo anoti aifarira zvirongwa zvaiitwa naTonjana uye aive munhu aigona basa rake
no Kennedy ndichimuziva munhu angari a professional broadcaster as well as being a professional DJ. Nguva yavakapinda basa was a bit of a problem in that kwanga kune euphoria yehondo. So there was a preponderance yekuridza dzimbo dzechimurenga. So you needed to create a balance between the new Zimbabwe, Wakomana Wanga Bakuna UK, United States and so on, as well as Wakanaunga Kuria Chimuno. So Caleb was able to create that balance.
Tonjana uyo aive mukoma wemupepeti webepa naure the observer Barnabas Tonjana akazosiya basa rekushamarara ndokutanga mabhizimisi ake izvo akazoshaya achiita muJohannesburg South Africa Tonjana akashaya mushure mekunetsikana nechirwere cheshuga uye asiya vana vapfumbamwe ndakamira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira vachida shanduko mune zvematongerwo enyika muIraq vavhara migwagwa mikuru yeguta guru renyika iyi. Zvikoro pamwe nemahofisi ehurumende zvavharwawo muBaghdad pamwe nemamwe maguta nhasi zuva rekutanga svondo yekushanda munyika ine chitendero chechimaslemu akawanda ichitanga. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muBeirut nhasi mukuratidza kwazvo rutsigiro kumutungamiri wenyika iyi. Kuratidzira uku kwaitikira pedyo nemuzinda wenyika iyi unogara vaMichel Owan uri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweBeirut. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri yeZimbabwe ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaimenyuwo kwamira tichikurukura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika uyezve matambudziko akatarisana nevechidiki vanoita basa rokutengesa mumigwagwa. Vakwamira ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Makadini henyu mukoma?
Tiripo makadini wakuru wangu.
Aiwa isiripo kana muchifarawo, tiri kufara kuva nemi nhasi pachirongwa chedu chevechidiki.
Zvakanaka, ndinotenda zvikuru Studio 7 nekupota tichibatsira kuti tinzwike kuti zvichemo zvedu zviri papi.
Right, mabva matobata nyaya yezvichemo, ngatitsangei panyaya yemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tiudzewo maondero enyu.
Izvo zvinhu zvatiremera kwenguva yakareba. Takamboisa mashoko kutombochema chaiko kakuona anombokunzwa zvongodzimirai tiri kugadzirisa. Isusu tine dambudziko rokuti hatina vanopinzwa, tiri vechidiki, tinenge tichida kuti tiraramewo, tiraramise mhuri. Vamwe vanovanga vachida kuti vaendese vana vechikoro, vamwe vachida kuti zvakasiyana siyana. Saka hapana anombotinzwa panyaya yekuti tinotengesa mumigwagwa kuti tirarame. Tichiraramisa mhuri, tichifidha vese nevamwe nevabereki vanenge vachinwa mapiritsi vachiita sei. Saka tichitoita sa hurumende tichifanira kuti itibvunzire kuti isiye vanhu kana kupa vanhu vokutengesera pakanaka kuti vanhu vararame, sezvo kusina mabasa munyika makaoma kudai.
Mabata nyaya yekuti vazhinji vechidiki vari kutengesa mumigwagwa. Pane vazhinji vane chichemo chokuti vanogonana kuita zuva rese vasina kana kutengesa chunhu and then voshaya mari yebhazi yekudzokera kumba. Tiudzeiwo kuti imi sevechidiki vari kuita basa iri muri kurarama sei?
Izvo zvakaoma zvokuti, nekuti unobva kumba uchizwa kuti une mari yebhazi yekudzokeresa, unogona kusvika kubasa kuya kwaunoti tinotengesera, wosara uchingomhanyisana nepolisi. Hakuna mashakira aunoita kuti uwane munguva yekushanda kanzuri inenge chiya nekumupolisi nekuku. Saka zororo chaiaro hapana pavanhu vari kutengesa mugwagwa. Ukabatwawo futi unogona kuiswa mumaseos ubva wagarira 48 hours uri mukati, wozonobudisirwa kukoti wonzi bhadhara faindi futi apa watorerwa zvinhu zvako zvese. Saka dai zvaiita kuti upfumi hwenyika hwanyatsovandudzwawo nenzira yakanaka inokwanisa kuti isusu vechidiki tichikwanisa kurarama mune zvakanaka. Handifungiri taipopokana nehurumende pakadaro.
Chii chiri kunyatsoita kuti vamwewo vechidiki vabva vaonawo kunge iyi nzira yekurarama yekuti kana pasinawo chinhu regai neniwo nditange kutengesa, sezvo wacho mwaona umwe wake ari kuchema chema nenyaya iyoyo?
Hakuna mabasa kana chimwe chokuita hapana. Munhu akatotadza kutengesa akutohwandira vanhu kana kuhwandira vanhu vachiba. Vamwe ndo vaiva munozoyo vanokugara vakangodhakwa.
Saka mkoma tarisa nyaya kuti fuel yaka kuira nechipira apfura vanhu vanotengesa mugwagwa navo vanobva vakwidza mitengo yezvinhu here
ukatatokwidza hauende kumbano kudzoka unotokwidzawo zvinhu kana wakwidza zvinhu panozovuti vanotenga vacho nevanokundikana kazhinji kacho rataa kuti tanotengerana tega isusu vanotengesa mugwagwa nekuti vari kumabasa vachona havatori navo mari
nevateereri vanogara vachipinda muchirongwa vachichema chema vachiti aiwa ivo havachisina chivimbo chekuti hurumende iripo inokwanisa kugadzirisa nyaya iyi yemamiriro akaita upfumi hwenyika mune maonero akafanana here?
Maonero mamwe chete hurumende yatinayo inenge yakundikana. Pagore rimwe chete hurumende yapinda muofisi bvunzo rezvabva zvakuira chingwa chingwa chichatozvira chingwa nekuti chakuita $16 $15.50 to $16 vakapinda muofisi chingwa chaita dhora saka nawo iko zvozvauti omera.
Aiwa takunzwai mukoma ndanchi kumbira kuti muukande mazwi enyu ekupedzisira kune mhuri yezimbabwe.
Chidiki vazhinji vari kutengesa mumigwagwa dai vavanga vaoramba makashinga kuti mutirarama hapana imwe nzira yatorarama nayo muzimbabwe isusu vese survival vendors venyu nezimbabwe tinotokuvimbisai kuti ticharamba takabata kumukati nemapurisa nekanzuru kusvika mutemo wasunungurwa waiwoyo takwanisa kuti tirarame munyika nekuti nyika haina mabasa ndatenda hangu.
Aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa nhasi mukoma tinotenda.
Tatenda.
Aiwa mhuri yezimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanga tinava Emmanuel Kwamera mwoyo wechidiki anoita basa rekutengesa migwagwa uyezve ndiye mukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe. Ngatisanganei padande mutanda apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo bigmyke3 patwitter nepainstagram. Aiwa mhuri yezimbabwe nguva yangu ndiyo yadyanana anokuonekai nemufaro ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike nechirongwa chako. Yezvino tombopawo mukana kuna Tanonoka Wande kuti atipe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndinofara zvikuru kuti tiri tese zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Bhaibheri rinotikurudzira kuda vekwedu sekuzvida kwatinoita isu uye kuti tiitire vamwe zvatinoda kuti vatiitirewo. Zvinogoneka here izvi? Zvingaitika here? Hazvina kugozha here? Kutibatsira kuwana nzira yekuti zvite nyore nhasi zvekare tina Reverend Dr. David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom kuti vatiratidze nzira yokukwanisa kuita izvi. Mufundisi Simango, makadini henyu?
Tinofara baba Wande, makadini henyu?
Aiwa, tiri nani? Mufundisi, regai ndibude pachena. Sekutaura kwatinoita, ini semunhu wenyama zviri kundiremera kuti vamwe vanhu nekuti vamwe vanhu havagariki navo zvachose. Imhosva here kana ndikasadawo kwangu sekuzvida kwandinoita? Ndoita sei?
Tinotenda zvikuru nemashoko amataura. Nyaya yakataurwa naJesu iyo kuti dawo kwako sezvaunozvida here. Nyaya inokosha chose muBhaibheri noupenyu hwevanhu munhoroondo yevanhu. Nyaya iyoyo ndo musimboti wekurarama kwedu panyika pano. Saka mabata nyaya inokosha zvikuru. Ndaikumbira kuti teno vatereri tikanyatsoinzwisisa nokuibatisisa. Hongu chokutanga ndingati zvinogoneka chose kuti munhu ukwanise kudawo kwako sokuzvida kwaunoita iwewe.
Ipapo kuda pamwe mungada kutitsanangurira kuti Jesu wakanga achireva ani kana chiti idawo kwako? Wokwako watinotaura apa ndiani? Mwana wamai vangu here? Ndeumwe anogara wandinozivana naye here? Ndiani watinotaura tichiti wokwangu?
Mabvunzo zvemubvunzo wakanaka chosei baba Wande. Jesu Kristu wakatsanangura nyaya iyoyo achijekesa pana Ruka chapter 10 pavhesi 25 kusvikira pavhesi 37 achitsanangura zvinonzi wokwako ndichi. Nekuti wokwako kana kuti neighbor ine paviri. Pane nyaya yokuti unogara panamba 43 panamba 44 pane neighbor yako. Neighbor yomunhu wakagadzirisana naye unozivana naye. Asi kuzouya kuvavo nokwako kutaura munhu shaiye akasikwa nomufamanidzo waMwari ndiyo neighbor imwe yako iyoyo. Tingati susu kana mukaona munhu achirumwa nengwena haungatauri kuti ah nhasi ngwena yaona chikafu onyarara, nokuti munhu ari kumwoyo wakafanana newe. Saka ucharidza mhere uchaudza kuona kuti mupeta sei kuti abatsirwe nokuda kwokuti ndo umwe munhu wakaita sewe. Saka Jesu achizitsanangura unotsanangura achipa mufananidzo pamusoro pomuprista murevhi nomusamariya. Vakasvika pano umwe murume akanga apodzwa nemakororo mazhinji. Saka apedza kutsanangura nyaya yedambudziko romurume uyu, Jesu unobvunza achiti kuvakuru vakanga variko, tindiudzai unoti tindiudzai pakati pavo vanhu ava kuti neighbor kana kuti muvakidzani wake ndeupi. Pakazobuda soko rokuti uyo wakamunzwira nyasha ndiye neighbor wake. Saka chinonzwa kwako kutaura munhu uya anokubatsira paunopinda mudambudziko ndiyo neighbor yako.
Vazhinji tanga takatarisa kuti wokwako ndiwo kwako waunozivana naye. Kana ndiri panzvimbo yakaita saiyoyo, ndingagara sei kuti ndiite zvinotaurwa nebhaibheri izvi? Asi ndine vanhu vandakavakidzana navo vasingaiti zvakanaka, pakusvika kuti inini nditadze kuita zvakanakawo kana ndakatarisana navo.
Madaura soko rakanaka chose, nokuti zvirokwazvo haungagoni kufadza vanhu vese pasi rose, nokuti vanhu takasiyana-siyana maitire edu nenzira dzedu. Asi mungava wangu miri chokutanga panapa soko rinoti pachiedza chokuti sezvaunozvida iwe ndotanga ndazvida ini ndinozviziva kuti mii ndiri munhu akaita sendinofarira muzvibuka riro ndinoita nevamwe zvakanaka ndezvipi zvandingaita, then ndotarisira kuti ndiitirewo vamwe saizvozvo. Saka inyaya inofanirwa kupinda mumunhu mumwe nomumwe. Asi mutaura soko rokuti ko dzimwe nguva kune vamwe vasingagoni kugarikana navo vane unhu humwe hwakateyama hwakadai, handingati chandingaita pamusoro pazvo nokuti handingagoni kugadzirisa vanhu vese. Asi chandinoita ndechekuti ndingatotsvaga kuti shamwari yake ingavaipi ingabatsira hama iyi kuti ikwanise kubatsirana naye mune zvakanaka. Nokuti donzvo guru muupenyu nderokutsvaga kuti vanhu vave noupenyu une mugariro wakanaka.
Mashoko enyu okupedzisira kuvanhu vakaita seni Dr. Simango, vanokundikana kuita zvinotaurwa izvi pamusoro pekuti vanhu vavanogara navo, vavanozivana navo, havaitivo zvinokodzera kuti vapiwe ruremekedzo rwakadaro.
Masoko okupedzisira ndokuti pane chimwe chinhu makutaura chokwadi, nokuti pane zvinorwadza, pane zvinoreva, hazvisi nyore. Asi kuti dzimwe nguva ugone kubudirira pane chimwe chinhu unopinda munorwadza, somboti munhu auya kuna dhokuta achiti ndoda kuti ndiporeswe, dhokuta anomubaya kujekiseni rinorwadza. Asi kurwadza kwejekiseni zvinobudisa inonzi remushonga. Saka iwewe kuti zvinhu zvikunakire kuti iwewe ukwanise kubatsira hama yako, unofanirwa kupinda nomunorwadza kuremerwa. Asi nyange waremerwa kudaro mukati mumwoyo wako nomutoro wokuregerera, nokuti kunorema unofanirwa kutosungira kuziva kuti no, Mwari wakandiregerera zvakawanda zvakaipa, saka ndinofanirwa kutoregererawo umwe munhu, ndinofanirwa kuitira mumwe munhu zvakanaka. Zvine zvichirema, asi mukurema kwazvo zvichida kupa rugare mangwana nekusununguka mangwana, nokuti kana usina kudaro uchagara wakasungikana, uchazoona muviri wako uchatangisa kuzorwadziwa nokurwara nokutambudzika nokuda kwokuti mune muine bundu mumwoyo. Asi kana ukange watsungirira ukareurura ukatsvaga nyasha kuna Mwari, Mwari anokuregerera. Henzi uyaaifa ndirini mose makanega makaremerwa, bvira kuremerwa nezvinorwadza zvinobva kunyama yevanhu.
Tinotenda Reverend Dr. David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom nokutibatsira kwavaita. Vateereri kwanhasi, regai tichimbozorora. Ndinoimba muchava nesvondo rakanaka kusvika patinosanganazve svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Aiwa, tinotenda zvikuru tanonoka wande. Tichitendawo chikwata cheChristlike kwaya nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi ndezvekuti Dynamos 1, Highlanders 1, Yada 1, Chapungu 0, ZPC Kariba 1, Black Rhinos 0, Wange 1, Mushowani Stars 0, Tel 1 2, Caps United 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno kuitira kuti veruzhinji vange vaine ruzivo nezvemari iyi. Nengo dzeparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebudget regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya minister Ndekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhlanje ngesonto mhla ka 3 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abakusuke bekuphethe.
Yakwazi ukuthi idubo lamagesi, idubo lamafutha, kukhulu nje ezinye iikomi ziyafaka and abantu bonke bathukise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywa yikomiti engenye kungaba lobubele endabeni zamagesi lamafutha.
Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu beyazi.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengachilwa nxa beseyisebenzisa imali yangikhona. Engakwaziyo ukuthi isikhathi siyenele yini esokuthi i-2 weeks ziyenela yini ukuthi abantu babekwazi.
Sizakuzwa impumela yemidlalo yenguqu eqhutshwe lamuhla egoqela weqembu le-Highlanders lele Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano we-2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshiwe namhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abasuke bekuphethe ekulungiseleleni uhlelo loluhlu lokusetshenziswa kwemali ngohulumente. Amalunga edale lePhalamende abaphathe intambo bakahulumende, ingcwethi kwezomnotho, osomabhizimusi labanye bebethe gwaqa kulomhlangano kusukela ngeviki edluleyo belungiselela uluhlu lokusetshenziswa kwemali oluza kwethulwa ngomnyaka ozayo. Amakomiti edale lePhalamende abesethulela lombuthano akufumanayo emhlanganweni lapho ayiqoqa imbono yabantu ezabelweni ngodaba lwebudget. Umgcini wekomiti yePhalamende ebona ngamandla amagetsi kuleli dale, umnumzana Joel Gabuza, usichasisela okuningi.
Hayi, umhlangano kumuhle sibili, abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi isabe ubhajethi leminyaka ozayo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona neminyizwa ifakiwe ngokuphezu wonke abantu bafake egcekele ukuthi ngabe kwenziwa. So lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile okwenza ukuthi kuleseshubhele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le ibiyi-pre-budget workshop, kungakabi le budget besizama ukubonisa uminist ofinance ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zakho emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesi sikhona kuzwana ukuthi thina sithiwe. So sifakile imizwethu yonke safaka ngokuthi sibona njani njengekomiti. Siyakwazi ukuthi udubo lamagesi, udubo lamafutha, kukhulu nje ezinye iikomiti yafaka and abantu bonke bathukise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywa yikomiti engenye kungaba lobubele endabeni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli ikomiti?
Okwakuqala sisimtshengisa uminisi ukuthi hhayi udubo lungabi emagesini, sanitshengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa okwenza ukuthi udubo loku lube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusweli ama-generator. Indawo esigaya amagesi sokuswela ikariba, ikariba ila manzi then sikhangele ukuthi iwanga ihlale ifile ngama-generator asemadala la. nyati le nyati ngala akusela lutho imichini yatengwa ngama 1920s 1940s, so sokuhlala kufile ende kungafa ukuthi uzuze ama space watholakala. So indawo eziningi akujenerator magezi ngoba imichini aseyafa. Kube zimbonisa umini zithi hayi ukuthi silungise imichini leyi akusancedi ngoba sifake generator amatsha ukwenzela ukuthi siqalise kutsha sibone ukuthi singenza njani. But uzathatha isikhathi kodwa wesifitshane esingakwenzeka ukuthi sikhangele indawo zabosola ezelanga ngoba lokhu kushiphile akunidi kwakhiwa iphokuthi ngamasola panels ufake ndawonye siphanyeke ewayeni ukuthi ugaya amagezi. And it's not state, it's not one minister. In Tonga, as it is a province, it's 50 megawatts. A market is not generating a land. It was near 500 megawatts. Well, we are a shortfall is live in the middle of the market. So, last night, and we was a post market who are pulling a span time over. Who fagged solar system, the Ufagan solar system. In Tonga, maybe 2-3 months, is now a market. Lezo zisimkhona abanemali zabafuna ukufaka ama-solar systems. Kungaba njani ukuthi emalini indleko ezibhadalwa ngomuntu ewoda ama-solar systems ebhoda ngala ama-duties ehliswe kungekhithwe kwenzela ukuthi abantu bekuthole kwishiphile then kuzasinceda ukuthi kuphangele kube lama-defenses. Kuningi njalo esimtshele khona umini.
Konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagetsi ukusilela kwawo lungaba ngcono?
Uyabona ukuthi inkalakatha lase Zimbabwe ayisiko ukuthi kuswelakala imali, kuswelakala abantu abale ngqondo abafuna ukusebenza. Ngoba into zamagesi lezo mafuta, into encane ukuthi kungaelesifiso i-political will ukuthi belungise. Kune matter of 1 month kuyabe sekulungile. And i-1 month iningi kakhulu.
Lo mnumzana Joel Gabuza, umgcini sihlalo wekomithi yebona ngamandla amagesi Energy Committee, sixoxela eseVictoria Falls. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu bayazi. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank, umnumzana John Mangudya, uthi imali le eyabe ingeyasilinganiso sama-$2, $5 kanye le-$2 yamatshe ikhangelelwe ukuqeda ukusilela kwayo elizweni njalo izasebenza ndawonye le yama-bond notes evele ikhona. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe osomabhizimusi lamabandla ezombusazwe bathi imali le kayisoze ilungise umnotho welizwe wona osubhidlika. Ukuze sizweke ngemali le entsha ebuyayo sixoxa lomnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengaqilwa nxa beseyisebenzisa imali yangkhona babekwazi ukuthi imali yangkhona kumele ibe ime kanjani. So yikho abakwenzayo ikakhulu nxa be-introducer imali entsha ukuthi bayaqale batshela abantu ukuthi kule mali enje ezabuya. Engakwaziyo ukuthi isikhathi senene yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi ngoba kulabantu abangena ama-newspaper kunezindawo ama-radio nama-TV kawafiki. So angazi ukuthi bazakwenza njani ukuthi indaba leyo ifinyelele elizweni lonke. Ngibona njengani yiyo iZimbabwe dollar ababekhuluma ngayo ngoba ungakhangelisisa imali yangkhona iyabe ingabhalwanga bond note. Ebesiyo siyisebenzisa for the last 3 years ibhalwe bond note, khathesi iyabe ibhalwe Zimbabwe dollar kumbe ZWL. So kusithi ukuthi yikho ukubuya kwemali entsha lokhu abasekwenza khathesi ngoba abasabhali bond note kumali yabo abayibuyisayo khathesi.
Ye, ngezinye indlela kula kuphikisana phakathi kwamnumzana Manguti alo mnumzana Mthuli Ncube ngokuthi imali entsha kumbe hayi.
Ya, angiboni ukuthi kunokuphikisana kodwa abantu bebesaba ukuthi bengalethelwa imali entsha izatshabalala ngokuphangisa. So ngibona njengani kuba kuncube noma Manguti abazama ukuthi babambe ama-expectations abantu ukuze abantu bengacabanga ukuthi imali entsha kodwa ngokubona kwami yiyo imali entsha yiyo izimdola ababeyikhuluma ngayo ukuthi izabuya.
Yona imali le isikhona ubona ingani izaletha ubungcono yini?
Okwesikhathana izaletha ubungcono sibili kodwa udubo lwami ukuthi nxa imali ingangena ebank ingaphuma ayisabuyeli kuma-formal institutions ukuze abanye bayisebenzise. So bengikhangelela ukuthi i-reserve bank bekumele idinge abanye amacebo akokwenza ukuthi imali nxa ingaphuma ku-banking sector abantu bengawithdraw imali bahle bakwanise ukuthi bayilethe futhi ebank ukuze isebenze. Ngoba udube esinalo ukuthi imali ngibona njengani ikhona sikile ebantwini kodwa ayikho kuma-bank so ukuthi abantu abaningi bakwanise ukuthi bayi-access kumbe bayizuze. So ngibona njengani abantu bazazuza imali kathesi kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngoba abantu baya befuna ukuthi bazidingele ama-US dollars imali izaqala ukusekhuletha outside i-banking channels bese siba nodubo njalo onjengolukhona kathesi.
Uhulumende njalo uthemba ukuthi izaqeda umkambo omnyama. Ubona lokho kusenzakala?
Angiboni kwenzakala lokho ngoba ungakhangela isizwe zabona ukuthi umkambo lo ubangelwa ngokuthi i-foreign currency yiyo esilelayo. Engibona kwenzakala ukuthi kathesi sile price cash singathi electronic money nxa abantu bethenga ama-US dollars. Ubona njengani i-cash ingabuya uzaba ne-price enye ngoba i-cash iyabe ukuthi uzaqeda umkambo omnyama. Angiboni kwenzakala lokho. So angiboni ukuthi ungahamba layo even eGoli kumbe eBotswana uzabe uyitshintsha ungasebenzi ngoba imali yangikhona khathesi ayinavalue ukuthi kuye wazi ukuthi yimalini.
Lo ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. Wayengumsakazi we-ZBC umnumzana Caleb Todlana obhobhele eSouth Africa ngomvulo ubekiwe namuhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Umoyi owayesakaza kuRadio 3 ngeminyaka yabo-1980 waqhubeka ngomsebenzi wakhe emazweni eBotswana lele South Africa.
Njengoku litshembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwezothando. Hambe abafana bakulezi nsuku baluthola njani uthando, njalo amantombazana ayashela yini kumbe yibo phela sebedinga amajaha? Siqhubekake silo mama uSakhile Liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Kulesintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu. Umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo ngoba lezi ezikhabayo sesisaba ukuzishiyela. Kusafani lakudala ngoba intombi oyilanda mathupha uyishele ikukhahlela ikuthaya ingakufuni. Kodwa kathesi sesigijimela lokho okuchiphileyo okuyikho kubambeka namhlanje ukuthi uvele ubambe khona lapho uhlube le ntombi yakhonapho. Njalo isintu sesibalekile ngoba sesitshile isintu sethu ade sihamba ngase ekadeni sesilandele enye indlela. Ngeke ngitsho ukuthi yiphi indlela kodwa ngathi indlela ehamba le-technology phakathi.
Khona vele isimanjemanje lezi Madube ulo muntu ongagcine engasisebenzisi ngoba khanya ngazani abafana bakulezi nsuku la mankazana amanye phela la aseshela khonapho vele sokufanana nje. Ukhona ongathi ha mina lokho ngasezokusebenzisa?
Ungakhale ngani ulo makhalekhukhwini ongangeni ku-Facebook no-WhatsApp nabo-Twitter o-Instagram mhlawu? Awe, akuzeni ungana so muntu ebantwini ngaphandle ngapho ukuthi hayi ne long run ukuthi hayi sesivali social network sibuyele futhi kuma phone ngalana kodala yimithi athi angiboni ukusika njalo
yeyo ngani ukubona abantu abaningi lapha ke baba mdluli khona kokuyi inbox kwabo lokho kuzokuthiwa umuntu buya ku inbox sixoxe kwini khona koko kanti
inbox angithi yabusa umuntu usumcele eceleni lapho kungeke wabonakala khona ngumphakathi wonke ukuthi likhulume lixoxe kodwa kuyindlela elobugwala phakathi ngoba ba umuntu umcelela eceleni ukuthi uthi likhuluma lingu-2 alisabonwa ngabanye abantu kanti kudala ijaha lalihamba liye lapho okuhlala ezikha khona intombi lifike lihlele ligonywe khona ngale makuthi liyaphonjwa libe selibuya livele seligonjiwe mayathi semvele ngicelele SID sikhulume sibabili masiqeda indaba yethu sivele siyiqede
Madube kuvele kwakumnandi kangakanani ukushelwa nje lijaha lapho nasemthonjeni
kwakumnandi ngikhamba manga hayi kwakumnandi sasiphulula lezi sihlahla lakho uphulule uphulule size siphele amahlamba noma uhambo la ubeshiwa fikeukuthi hayi namsuku wabona umuntu wakutshela noma ungamfuni uyale ale lokhu ebuya kungikwani ukuthi ngiyangisala ngiyale lokhu engisala kwakungenza sibili izigceni ukuthi hhayi ibuyile kane ngala
khona ukukwala kwakumnandi mdluli
kwakumnandi ngoba kwakukwenza lawe uzitshele ukuthi ngizaze ngiyithole kuphela njalo into yangkhona ibisiba ligugu nxa usuyitholile uyiphathe kahle manje okwalezi nsuku loku e-Facebook kuvele nje ukuchithe ngoba akula lapho kuya khona ngoba kuqale nje kanjalo so yinto nje vele iphele masinyane okudala uyabe ukujulukele so into ejulukele wayisebenzela nzima uyiphatha kahle
ekhaya kukhona phela abanye lokho bekwenza
amakhaya sasekhona kasakwenza abantu kodwa asavamanga kakhulu esesebenzise zeshoshehlala noma ngelayo ifoni sizakuzifosa izidinga naleyo ingene kubosocial la ukwanisa ukuxhumana nabantu
amankazana lawo aphosa yini ilizwi kumbe kumenjani Madube ngamafishane
ayaphosa amankazana leyo nto amankazana iyafuna kakhulu emdlulobayo so sokufana sokusenza into esingayijayelanga sokufana nababo selefosa
baphosa besithini Madube uyaqalisa njani
kuma-inbox khona kubeyophosa sibili omama ukuthi efuna umuntu ongum-amba nabancane abahlala kule akuzele ukuthi engaphi ungahlangana njani konke koko kuyizinto selekuyengona
nganto-ke uhlupho mdluli
ye amantombazane asekhona ngiyakuzwa kuthiwa khona azishelelayo langendlela aba-inboxa ngakhona bakhona abanye aba-inboxa bele-intention yokuthi umuntu uyabe kushela kodwa angikaze ngimthole onguyo straight othi hhayi mina ngifuna wena mdluli straight angingabe ngiqamba amanga lapho kodwa ngiyakuzwa abanye bekhuluma ngakho ukuthi labantu abame besimama sebekhona abazishelela amadoda ngingazi kwabanye amanye abafowethu mhlambeni sokuye kwabayenzakaleko
ngithatha leli thuba ukuthi mbonge umama usakhile liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli lezi zingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
Ngela manyama bayawagcina masiwa
siyabonga Gibbs luyalandela uhlelo luphathelane labasakhulayo
yebo mthwakazi omuhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Nigel Ndlovu osandukhethwa ukuba lilunga ele Connect the Hubs Academy uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Nacho, ngiyakwamukela kuhlelo Bhutunyane.
Ngiyabonga Bhuti Mike, as usual ngiyathaba ukuba kuhlelo lwakho.
Hayi sithabile ukuba lawe, ngilethemba njalo lokuthi abalali labo hayi namhla bayathokoza bekuzwa ku-radio. Sithinteni udaba olukhona egodweni namhla, awusitshele okuningi mayelana ngalolu hlelo.
Alright, Connect Hubs Academy luhlelo olwasungulwa yi-British Council lezinye inhlanganiso. Abantu nxa belalele, nxa bele-access o-social media bengathi ngi-Connect Hubs bayithola kulokhu zenu ku-Facebook ubo-Twitter. So uhlelo lolu liyahlanganisa abantu abatsha abalamabhizimusi or abarana inhlelo ze-art nenhlelo ze-creative industry. uzawe ne training ezayenzakala eMalawi this coming week, and the training yenale nami ngikhethiwe among ama youth angu 50 from Southern Africa. Uhlelo lolu lyasipha okuthiwa ngama network, uyakwazi ukuhlangana labanye abantu laba bangakuncedisa, even ama investor. Mina ngokwami ngikhayelele ukufunda kakhulu ngendaba ze financial planning, because ngiyananzelela kakhulu ukuthi on my side even ama-youth amaningi alekha ngendaba zokugcina imali noku-raise imali. So ngifuna ukufunda ngendaba zemali lokuthi imali yebhizinisi imanejwa njani, into ezinjani.
Awungitshele Nigel ibangaki abadabuka kwele Zimbabwe abakuhleli lolo?
Angikakhonfirm, abaningi bangikhona lami ngizahlangana labo imalayo, kodwa engikwazi ngobulawayo sibabili.
Uhlelo lolu lunikeza abontanga abadabuka kwele Afrika ithuba lokuthi basebenze ndawonye. Ubona ngani wena njengentsha edabuka kwele Zimbabwe uzabulo budlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe na?
Engikuthandela ngohlelo lolu ukuthi liyahlanganisa like abantu abasha from amazwe athiyeneyo, and abantu abasha abacabanga okufana nayo, and ngibone ngani ngizazwanana kakhulu nabantu abathi ngizahlangana nabo khona ngale Malawi, ngoba labo bayenza inzamo ukukwenza eZimbabwe. Kuzanginceda kakhulu ngoba lami ngizafunda ukuthi bona bakwenza njani.
Asixoxeni kancane ngamathuba okwenza imali njalo ukuthola umsebenzi. Ukuba lilunga lalolu hlelo lujonge ukusiza abatsha kuleyo ndawo na?
Uhlelo lolu liyasiza kakhulu, bathola ukuthi abantu abatsha bala access to ukubona ama-opportunities wona la, because ama-opportunities wona la anceda ukuthi abantu bezigqithele imisebenzi yabo.
Hayi, ngiyakuzwa Nigel, gqiba uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu futhi Mike, ngiyabonga kakhulu balaleli. Mina ngizathanda uku-encourage ama-youth eZimbabwe ukuthi ngiyakwazi ukuthi izinto zinzima, kodwa kumele lathi sizame ukuthola like sizame ukuzilungisela izinto, sizame ukudinga awet ama-opportunities, sizigqithile ama-opportunities. Singene kubo internet ngedatha leyo oyitholayo, na uzama ukuthi udinga ungama-opportunities u-apply.
Nigel, ungakahambi, uhlelo lolu luqala nini bese lugqiba nini, njalo abafisa ukuthola ulwazi oluthile kumele bayephi?
Alright, ababe funa ukuthola ulwazi ngohlelo lolu bangangena ku-Facebook kule page okuthiwa yi-Connect Hub.
Hayi, ngiyakuzwa Nigel, ngilethemba njalo lokhu abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga bhuti Mike.
Kwanele kwanamhla, mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Namhla kuhlelo besilo Nigel Ndlovu osanda ukukhethwa ukuba lilunga le-Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMy3BigMyke3, yona i-username yami. Hayi, mina mthwakazi omuhle, sengishaya phansi Oliver Lisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe muhle, mthwakazi muhle, bye bye.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo Uvuselela Umoya.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo Vuselela Umoya, silo mfundisi usenisipanda. Igama nguntungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi usungamikele kuhlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwakhiwa kwesizwe, ukuthi kambe nxa abantu bengakha isizwe kumbe behlangana besakha engathi kumbe inhlanganiso, kambe kuyini okudingakalayo. Sizafunda sikhangele kuGenesis chapter eka 11 sisehla ngayo indaba ejayelekileyo, abantu bezama ukwakha umphotshonga waseBhabheli. Nxa ngibala lapha uthona, umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma kunye. Kwathi ekuseni kwabo empumalanga, abantu bafumana igceke elizweni laseShinari bahlala khona. basebe kulumisana besithi wozani asenzeni izitina sizichise kuhle. Izitina zaba ngamatshe abo lengcino yabo. Ungabantu sehlu siyaphansi uThixo wehla wakubona wasesithi esebona lo mpontsho ababe wakho wasesithi khona khangela bayisizwe sinye balolimi lunye yikho abaqala ngakho khathesi abayisayi kwehlulwa ilutho abafuna ukulwenza. Kutsho ukuthi nxa abantu befuna ukwakha isizwe nanzelela lapha imicijo eqakathekileyo okumele ibe khona. Okokuqala siyananzelela ukuthi abantu laba babefuna ukwakha idolobha elikhulu eleBhabhele besakha lo mpontshongo ababesithi bafuna uyethinta emazulwini. Okokuqala sinanzelela ukuthi ilizwi lithi lona babe lolimi lunye. Kutsho ukuthi nxa abantu sithi balolimi lunye babe bebona izinto ngendlela efanayo. Akula into abantu abangahlanganelana befuna ukuyenza bebonke iphumelele ngaphandle kokuthi bebe lolimi lunye. Kutsho ukuthi kumele bazwisise izinto bakhulume into efanayo. Lo mbono wabo kutsho ukuthi uyabufana. Ngakho uThixo uyayihlala phane bakhangele ethi ngenxa yokuthi abantu laba bakhuluma ulimi lunye kutsho ukuthi akula lutho oluzabehlula. Ngiyambone abantu befuna ukwakha izinto, befuna ukwakha isizwe, kodwa nxa bengalalimi lunye kutsho ukuthi kuyadilika. Okwesibili esikunanzelelayo lapha, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthi yena le ndlela abakhuluma ngayo iyafana. Akulasizwe esingaphumelela kumbe ihlanganiso engaphumelela ngaphandle kokuthi abantu bavumelane ezintweni eziningi. Yindlela okwakhiwa ngakho isizwe, ngoba isitha nxa sisiza, nxa abantu bevumelana bekhuluma ulimi olufanayo njalo bevumelana izinto zonke, kuba nzima ukuthi into leyo ibhidlile. Siyambona lapho uNkulunkulu uyakugcizelela ukuthi laba bantu singabayekela. Yikho wagcina ke sibona khonapho egcine echithiza abantu, abantu sebecabana lo laloyo esekhuluma okunye omunye umuntu engakuzwa. But mina bemfundisa isifundo ukuthi nxa abantu bekhuluma into efana nayo kutsho ukuthi bayakwanisa ukwakha into engeke yabhidliswa ngumuntu, ngoba uNkulunkulu lapho uthi yena kabayi kwehlulwa yilutho. Amazwi amanye ubone ngaphumeleli kulobuyanga yikuthi abantu ababoni ngendlela efanayo. Nanzi ingqobe ke engunika zona namhlanje. Lapho sebenza khona, lapho inkokheli khona, abantu bakhuluma ngolimi olufanayo na? Kungasetshenzwa abantu bebambene, akula lutho olungasehlula.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu, siza abantu bakho ukuze bebone ukuthi nxa kulombono kulokusebenzelana kule nguquko ebakhona. Egama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Nansi impumela emdlalo yenguqu edlalwe namuhla. Umdlalo lapho bezindala zombili iDynamos leHighlanders eRufaro Stadium eHarare, lapho ezibe ngutshekelo bhanqa 1-1. Iyada yanqoba iChapungo nge-1-0. IZPC Caribe yona yanqoba iBlack Rhinos nge-1-0. IWange yanqoba iMshawani Stars 1-0. Wathi ke iTel 1 yanqoba iCapes United 2-0.
Tu, 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 tu
Inzwisa yomculo kaNqobile Malinga ehaya ke iBoso. Singahlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Umhlangano we 2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls. Njalo abaphatheke kuwo bathi kunenge abaphume bekuthwele. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezasetshenziswa elizweni. Walivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.